This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera Gumiguru 31, 2015. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri munhau dzedu dzanhasi.
Dzimwe nguva tinoti isu hanzi nyaya dzestrategy, tikada kuti titaure kuti zvingaitwa sarini, munongoziva maitiro ezanu PF echibhanditi echigandanga. Hatidi kuti tipinze mamembers oparamendi yedu munjodzi.
MDC inoti inoda kutanga chirongwa chekushandisa bumbiro remitemo uye paramende kuti vamugabe vamanikidzwe kuenda pamujikandigere.
Pari zvino tiri pakati pekutenga gorosi riri kubva kuvarenje. Tinotarisira kuti tingangowana matanzi anosvika 100,000. Zhinji yacho yakarimwa pasi pechirongwa checontract farming.
Vanotenga gorosi votanga kutenga chirimwa ichi svondo rinouya paine tariro yekuti gohwo ratiwedzerei mwaka uno. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa remDCT rinoti richaronga urongwa hwekumanikidza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vasiye basa nekuti vakwegura zvekutadza kutonga. MDC inoti ichaedza kuita izvi mudare reparamende. Bumbiro remutemo wenyika rinoti kana paine humbo hwekuti mutungamiri wenyika achakwanise kutonga, dare reparamende rinokwanisa kuvhota kumumanikidza kuti asiye basa. MDC inoti vamugabe avo vanga vachishanyira kuIndia vakapotsa vadonha kaviri kuratidza kuti munhu akwegura uye asasakwanise kunge achitungamira nyika. Asi vezanu PF vanoti vamugabe vakasarudzwa nevanhu uye vanofanira kupedza temu yavo. Mukuzeya nyaya iyi tabata mutauriri weMDCT vaObert Gutu.
Zvingangonesa ndezvekuti vakabira maelection aJuly 31, 2013. Saka kuda vamwe vezanu PF vari muchiri muparamende vangangotya kuti vavhote paimpeachment process ichaitwa iyi. Asi tinoziva hedu kuti zanu PF yaondomoka, yaane mapazi akati wandei muparamende, vazhinji vacho ndovoka maemujuru, vashoma ndo vari kugama vari kuzvipfukutoo, vamwe vashoma vari kuG40. Saka tikaita homework yedu zvakakwana seMDC, ndinoona sokuti hatinoiwana 2/3 majority tikabudirira panyaya dzeimpeachment. Nokuti takambozvitaura pokutanga pavakadonha zviya, pane pavakambodonha paairport paHarare vachibva kwavaibva, zvikanzi vangodonhavo nokuti kapeti yanga isina kurongedzwa zvakanaka. Zvino zvakaitika kuNew Delhi, vakada kudonha kaviri zvotaridza kuti vava mukweguru. Saka tikaisa zvose izvozvo paimpeachment process kuti zvanyanya, zvotaridza kuti mukuru uyu ari kutoramba achitaridza iye kuti hachakwanisi kuramba ari panyanga sapresident. Tinobudirira.
Saka zvingaitwe sarini izvi?
Dzimwe nguva tinoti isu hanzi nyaya dzestrategy, tikada kuti titaure kuti zvingaitwa sarini, munongoziva maitiro ezanu PF echibhanditi echigandanga. Hatidi kuti tipinze mamembers oparamendi yedu munjodzi. Asi ndoda kuti vateereri vazive kuti iyi muchirungu tinoti iwork in progress. Vachangoona zvichiitika manje manje uye zvichaitwa nemi spidi inenge mheni chaiyo. Zvichanakidza.
Asi kaive zanu vanoti vamugabe vakasarudzwa nevanhu makore mashoma achangopfuura, ko vangagobviswa sei vanhu vachiti vanovada?
Isu tinoti constitution yeZimbabwe inoti chero vakasaridzwa hako, asi tozoti havana hedu zvekusarudzwa vakabira. Asi tinoti chero kunge kuri kuti vakasarudzwa nevanhu, kana vasvika ivo pakuti vava murwere, zvaakutaridza izvo kuti kudonha-donha kwavoita, musi uya vakaverenga speech isiriyo muparamende, zvose izvozvo zvongotaridza kuti mukuru uyu basa rokuti vacharamba vachiita president hazvichakwanisiki.
Mutauriri weMDCT vaObert Gutu vari parunhare muHarare. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara. Vanoti kutanga svondo rinouya vachange votenga gorosi kubva kuvarimi. Mukuzeya nyaya iyi tabata vamusarara.
Parizvino tiri pakati pekutenga gorosi riri kubva kuvarimi. Tinotarisira kuti tingangowana matanzi anosvika 100,000. Zhinji yacho yakarimwa pasi pechirongwa checontract farming, zvichireva kuti isu semamillers takabatsira mafarmers kuvapa mainputs nemari yekuti vakwanise kurima. Kwozoyowo vamwe vashoma vakakonge varimo yavo vega. Gwerino inoti one day nekuti varimi vaimborima bali inoshandiswa pakugadzirwa kwedoro vanga vakashaya National Breweries kana kuti vagadzirwe doro vanga vasiri kubatsira varima vachitiwo vane bali yakakwana. Saka gore rinoti kutarisira 100,000 unyanya kutanga kutengwa svondo rinouya. Svondo rinotanga tichibatsira varimi kuti vazive maquality kana unaku hwewiti yavo maringe nenyaya dzemoisture content nezvimwe zvakadaro. Saka tinodarisira kuti kubva svondo rinouya zvichienda mberi tinenge tichitengera varimi vegorosi. Tinodaira kuti tichakwanisa kutenga gorosi rese kunyange zvazvo GMB isiri kutenga.
Saka tichitarisa iyo nyaya yegorosiri neera muri kuti rakakohwewa gore rino, nyika inozoda rimwe rakawanda sei rekutenga kunze?
Tinenge taangodo kuma 150,000 to 180,000 tons. Gorosi redu riri rega harikwanisi kugadzira chingwa. Sekuziva kwaunoita kuti nyika ino haina ivhu kana mamiriro ekunze anoita kuti tinyatsokurisa gorosi rakanaka chairo. Saka tinenge tichiti ratarima tinorisanganisa negorosi rinenge richibva kunze inonzi Kristi.
Sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara vari parunare muHarare.
Tadira bazita faza bari bazita faza kana ma ancestors waya waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dancer Fada makaterera Studio 7.
Yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndine kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nevamwe amai vekwachenda mbuya avo vachange vachititsanangurira kuti zvakamira sei zvinhu mudunhu ravo. Vari kuti ivo nzara yapfunya chisero mudunhu ravo iri uyezve vari kuedza pese pavanokwanisa kuti vakwanise ivo kuraramisa mhuri. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Munoitwa amaiani uyezve muri kupi?
Ndivanzi Eva Gori, kana kuti mai munemu. Ndiri kunyamukamani kwachenda mbuya. Kunyamukamani kwachenda mbuya.
Kwakamira sei kwachenda mbuya takatarisa panyaya yechikafu?
Iri panyaya yechikafu vanhu vaziya nenzara hakuna. Uye kana ivhini kana vana vechikoro kuti utiuwane pekutenga nacho chekutenga sipo chaiyoka mari yacho haisi kuwanika. Hapana kana chiri kutombobatika kana chimwe chete. Vanhu vari kutambura vari kuona nhambo yekuti transport yachona kuti ukwire bhazi chairo unotengesa kana ukarima muriwo hatina kwekutengesera muriwo. Vana vezvikoro vakatogara kudzimba vazhinji nenhau yekushaya mari dzechikoro hatina kana pekutombotangira nzara yavanhu vatambura nenzara.
Hakunawo here mamwe masangano anouya achibatsira vanhu munharaunda yenyu?
Iye zvinezvi hakusati kwaita vanhu vati vatanga kubatsira vanhu pakunyaya yechikafu hakunaba. Panyaya yechikoro chaicho vana hakuna, zvese zvinana bhimu hakuna.
Saka parizvino muri kurarama.
Parizvino tirikutongorarama vane kuri moma garden iwayo ndakutongorarama nawo. Kango watowana tinozvitwa wana watobika chikafu muriwo wakawanda nekuti muriwo vanhu tiri kurima nemaonyeni nemadomasi asi kwokuzvitengesera hapana nomamiriro akaita kuno.
Mune vana vangani?
Inini ndine 4-5 vagere pamusha havashandi. Baba vagere pamusha havashandi.
Saka zuva nezuva muri kurarama sei?
Zuva nezuva tinofanira kuti tizere kazhinji 3 meals pazuva asi hazvisi kukwanisika. Pamwe ukatoona tumafuti vana vari kutakura tumafuti kuenda kuchikoro wotozouya wotipa kumasikati pamwe wotozoma kazi pamwe kakapu ketea nechingwa chinoita kuti chimuita katowadza hupfu kuti titowana kurarama wozoona kakadza manheru atooma kunoku.
Zvii zvingaitwe kuti zvinhu zvigadzirisike ipapapa? Ndisemaonero enyu.
Kuti zvinhu zvigadzirisike tachitokumbira kuti dai hurumende yange yatombokwanisa kutombotipawo kana chikafu chekuti tione kuraramisa vana uye kwekuti mari yachona tiiwane kwokutengeserwo zvatinenge tarimawo zvana muburiro kuti tirime chibage chacho futi zvinoda kuti tiwane mbeu sekutambira mbeu pacho hatina fetilizer yacho hatina mari yekuti titenge fetilizer saka zvinhu zvacho zvinototionera kuti tibude munzara gore negore.
Mati matanga here kugadzirira kuti murime mwaka wegore rino?
Takatotanga vazhinji hatina mombe tinoita zvekucherera makomba zviya kuisa manyowa nekuda kwokuti fetilizer tinenge tisina chibage chacho tirikutodyara chemudura ndochatakatosarurawo pane twakatakakohwa twacho kana takatosarura chibage chemudura kuti tione kudyara uyacho mari yekuti tiende fetilizer $30 per 10 kg hatisi kukwanisa.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai munemo uyezve vanozikanwa nezita rekuti Eva Gohore vari ivo kwachenda mbuya uko vanoti dzara yakapfunya chisero mudunhu ravo. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichange tichikurukura nemamwe madzimai mune zvavari kutarisana nazvo zuva nezuva munharaunda dzavo.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa Upenyu Hwedu Our Lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu cheupenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezveurongwa hwebira rinonzi riri kuda kuitwa kukaribha pakati pevagari vemuZimbabwe nevagari vekuZambia senzira yekuti mvura mudhamu rekaribha isaramba ichidzikira. Muhurukuro yedu tine mumwe mugari wekukaribha uyo ati anoda kungozivikanwa nezita rekuti mukoma Joseph. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 mukoma Joseph.
Makadii zvenyu?
Aiva tiri wapenyu mukoma Joseph. Tinonzwa kuti pane hurongwa.
Hurongwa uyu hwagara huripo kubva kare tichikura muno mukaribha chaimo chaimo tichikura mumaberekero hwedu kukaribha. Vabereki vedu taiziva kuti pagore pega pega taiuya nhengo yehurumende ikuru chaiyo chaiyo yaiya muno mukaribha kuti tikabira hombe vaita bira ravo mangwana kuseni vomuka vokanda makoini mumvura yekaribha then voita zvavanoita voita zvavanoita voita zvavanoita but mazuva ano zvanga zvanyarara but tiri kunzwa kuti vachaita bira rakasangana nezambia nezimbabwe vachiita zvimwe chitezvo.
Chikuru chaiitirwa bira iri changa chiri chei mukoma Joseph?
Chikuru chaitirwa bira iri chanchi chekutenga nyaminyami yadira mumvura muti yaibhilivha nenyaminyami yadira mumvura yekutenda nyaminyami yekuti isaondomose dhemuwo rekaribha isakuti mvura yedu isapwe zvakare.
Tinonzwa kuti hurongwa hwamuri kutaura nezvavo kuti huri kuitika mukupera kwesvondo rino ihwohwu ndehwekuti mvura isaramba ichidzikira mudhamu rekaribha. Urongwa ihwohwu munoona huchibatsira here kuti mvura isaramba ichidzikira?
Urongwa ihwohwu unogona kubatsira kana kusabatsira but pari zvino tongotsaya kudzikira kuti nyakare chedu chaiitwa kudhara tomboona kuti zvinobatsira here kana zvibatsire but kuona kwangu nakukura kwanaita munomukari baka unobatsira urongwa uyu because ndo zvataibhiniva zvaiitika ende tichizvibhiniva zvichiitika
asika mukoma Joseph nyanzvi dzezvemamiriro ekunze dziri kuti kusanaya zvakanaka kwemvura ndokwakonzera kuti mvura iyi irambe ichidzikirawo mudhamu rekariba
dzingave nyanzvi zvadzo but nemadzikiro aiita mvura yachoka iri kudzikira zvakanyanyisa kudarika zviri kuekspekta nenyanzvi dzazo
mungava neruzivo here kuti zvii chaizvo zvinenge zvichiitwa ipo pabira rekutenda nyamunyami iroro kana rekudaidza mvura kuti inaye
pandikamboendawo ndakura ndichisvikawo ikoko taiona pairwa ngoma parwa ngoma paibuda midzimu yakasiyana siyana taurawo zvainoda vakuru vaivanga varipo tingataura nemazita vakuru vanga varipo panguva dzacho vehurumende vanenge varipo vaikandawo mari mumvura imomo papanonzi palong island paendewa pacho pacho nevakuru makuseni paiti vaenda ivo vakuru vakuru ndo vaisvika vodeketera zvavaideketerawo
saka pachine kudyidzana kwakasimba here pakati pevagari vedivi rekariba nevagariwo vemhiri kwazambezi vari kuzambia
ndingangoti zvakonzeresa kuti mvura idzikire izvi ndo zvakutokonzeresa kuti tibate nezvakare pari zvino vekuzambia nevekuzimbabwe tichange takabatana then poitiwachi dira rimwe chetero rakabatanisa mazambezi nezimbabwe
totarisawo mukoma Joseph kudzikira kwaita mvura uku mudhamu rekariba kune zvakuri kukanganisawo here mumabasa akaita sekubatwa kwehove kuraurwa kwehove
for the meantime hove dziri kungobatwa as usual matemba ari kungobatwa as usual chingangokanganisa chete ndechekuti mabhoti acho paanomirira kumahabha mumahabha umu ndo kwaakudzikira mvura havasina mahabha aikuti maparking areas
saka matanho apa havari kuzotora kana vasangana nematambudziko iwavo ivo vanobata hova
vamwe vacho vazhinji ndo vari kusvika pastage yekuti vamboita inonzi shutdown
imi munoraramawo sei mukariba imomo
mararamiro angu atinoita kuno kukariba isusu tinosenza zvedu zvemaoko zvekuzviitira takakura vabereki vedu vachitengesa madhoiri baba vangu vachisenza kumabhoti inini right now ndakuita zvekuzviitirawo ndakuvezaveza mutsvimbo manyaminyami nezvakadaro zvemasculpture
muri kuwana vanotenga vakawanda here izvo zvamuri kugadzira zvemaoko izvo
client yedu for the meantime yakadzikira ende yatozokwira pamberi apa mushure mekunge vemhiri yemakungwa vari kuya kuzoona kudzikira kuita mvura kuti vauye kuzoona kuti shuhwere mvura yekudzikira padhemo but havasi kutenga vanhu vacho futi varongoi vachingoona mvura voenda kutenga havachatengwa
aiwa tasvika kumagumo echirongwa chedu uye tinokutendai mukoma Joseph nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu vana vezimbabwe onekai zvenyu vateereri
aiwa tinokutendai nekuteerera ndemuno mukariba
manga makateerera kune mumwe mugari wekukariba mukoma Joseph muchirongwa chenyu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya ndokusiyai maoko aBlessing Zulu.
Aiwa tinotenda zvikuru Jonga sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenawo zvakare. Bato reMDC rinoti richaenda kudare reparamende kuti rikurudzire kuti vamugabe vanzi vasiye basa sezvo vakwegura. Sangano reGrain Millers Association of Zimbabwe rinoti kutanga svondo rinouya rinenge rotenga gorosi kubva kuvarimi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. Kune avo vasina kukwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi teererai paindanet pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. tinodzokorora zvakare webhusaiti yedu www.voashona.com. anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muwashington dc ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube.